Ini ndini Michael Vendi chiti heinoi misoro ye nauza nasi. Chitatu zvita 21, 2016. Vanhu vopenga pamusoro pava Mugabe vachiti vari kupedza mari yenyika vachienda kuzororo kuSingapore zvinzvisina kumira zvakanaka munyika. Hurumende yokurudzirwa kusabhadhara vechidiki mubhazi revechidiki vasina basa ravari kuita. Vanhu vokurukura nyaya yekuti vari kunze kwenyika vakwanise kuvhota munguva dzesarudzo. Studio 7 inopenengura chibvumirano cheLancaster House Agreement muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM. Tiri kutarisa kodzero dzekuvhota dzevari kunze kwenyika kana kuti diaspora. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne4930 kHz pashortwave. Musakangona kutifarira pa Facebook page redu reVOA Shona nekujinya pakanzi like.